chirongwa icho chichapa ndano yakati ngatichapa sare advance kuti takabisa yatinoti tender, informal tender munewspaper chiti avo vese vanokwanisa kunge vachitibatsira kuti tigadzirise kuti urongwa uyu ufambe sei ngavatipe mazana ava vainavo vachitiudza kuti vanenge vachida mari kubva kwatiri tishande pamwe chete tichitanga kudzidzisa vanhu kuti urongwa huyo hwaakuchitanga zvino
saka vanhu vamunenge muchida apa vanenge vari vachiita basa rei chaizvo
zvakawandisisisa vanogona kuita tumutambo tudiki diki tunoiswa pamatelevhizheni vanogona kuita dzimbo vanogona kugadzira mapamflets vanogona kugadzira maleaflets chero chavangangofunga kuti chichogona kudzidzisa vanhu mudunhu rega rega ngavauye kwatiri nepfungwa dzavo dzavainazvo chinozvigamuchira
saka ndo chirongwa chamunenge muchishanda neUNDP ichipa kudzidzisa vanhu
tikushanda neUNDP kuti tigadzirise zvichashandiswa mukudzidzisa vanhu yatingati development of materials